Yave chokwati kuti sengezo vave senator vabuda mugazeti nhasi. Saka data vhumirana kuti aite senator kumatino pati zvandaona nhasi tagara tavhumirana kuti ini nasiso ndisi masenator ekubulawayo. But iye agara ari yega akaziita senator kumatino akaisa pulu kutrima client apulu lawyer wetu akamuisa aita senator kubulawayo. Ndizvo handofunga tichaita problem. Zvatainetsana naChamisa kuti ndizvo zvaroita sengezo aisa aita worse than that.